Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi soroye na udzedu dza nasi chitatu kurume 13 2018. Vana chiremba vakuru vanoratidzira pachipatara cheparerenyatwa vachigunununa nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara zvehurumende. Vanoita mabasa emaoko kuGlenview Complex vosara vasina pekutangira mushure mekunge musika wavo watsva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vovhura zviri pamutemo Tel1 Fiber Optic kuBitebridge ichabatsira mukusimudzira mabasa ehumhizha mukufambiswa kwemashoko. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vatinashe Jonasi vakasungwa nemusi wemuvhuro nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vomiswa pamberi pedare nhasi. Mumwe nyanduri wechidiki oita mukurumbira pasocial media nekuita netembo zhinji dzacho dziri pamusoro pezviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.